manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 31 2020. Makateerera ku Studio 7. Nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira hurumende kuti iferefete mudzimai wemutungamiri Auxilia Mnangagwa pamusoro penyaya yegoridhi rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya. Studio 7 inoenda kumashonaland west uko kunonzi kwanetsa nenyaya dzeupombwe. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Avo vanonzi nemagwaro ari mumapepa ari mumatare kuti ndivo muridzi wegoridhi rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya apo vakasungwa vachida kuenda naro kuDubai zvisiri pamutemo. Mumwe wevasungwa ava vaGift Karanda vanonzi vakaudza mapurisa kuti goridhe raiva namuzvare Rushwaya raive raamai Mnangagwa. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iri kupomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika asi vati vanga vakabatikana patavafonera. Vanyati vati tizovafonera zvakare mushure memaminitsi makumi matatu asi patavafonera vanga vasisiri kubatika panharembozha yavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti nyaya iyi inofanirwa kuferefetwa zvakadzama.
Kana chiri chokwadi inenge iri mhosva iri kubatanidzira mudzimai wenyika amai Auxilia Mnangagwa zvichireva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa negwara rawo. Uyezve pamutemo yeZimbabwe munhu mumwe chete asingagone kuzomhosva ikono mutungamiri wenyika kwete mudzimai wavo, kureva kuti amai Auxilia Mnangagwa kupomerwa mhosva vanofanira kuti vaidaire matare edzimhosva yofambiswa nenzira inofanira kuti kubviswe mhosva dzese zvisinei nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika.
Munoona here matare achipa kurudziro yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vange vachiferefetwa?
Ndo dambudziko riripo iro rekuti nemambiriro akaita zvinhu uoni matare kana mapurisa achipudzira kuti amai Auxilia Mnangagwa vafefetwe nemhaka ekuti kuti uyu munhu anoremekedzwa mudzimai wemukuru wenyika. Asi mutemo chaiwo unotaura kuti chero angave mwana wemukuru wenyika kana mudzimai wemukuru wenyika havana kumwe kuchengetedzwa kwakaitwa pamutemo kana vachinge vapomerwa kupara mhosva. Mapurisa anofanira kuti aferefete matare edzimhosva ozeya nyaya iyoyo kana vaine mhosva vopuwa mutongo wakafanira. Asi muZimbabwe iko zvino tinoona kuti vematare edzimhosva nemapurisa vanoita sekuti vanoita vakuru venyika kureva kuti nyaya iyi ichanetsa kuti itambwe nenzira yejekerere yemaenzaniso mukati meZimbabwe panguva ino yagwava ivo mutungamiri wenyika.
Imi segweta vamavhinga ndezvipi chaizvo zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitika? Takatarisa kuona kuti zvo nyaya iyi inotori mumatare, inotori mumagwaro ari mumatare pari izvozvi.
Chikuru chekutanga chinofanira kuti chiitike ndechekuti tinotarisira kuti mutungamiri wenyika murume wamai Auxilia Mnangagwa vamunangagwa vachibatawe pachena vachikurudzira kuti nyaya iferefetwe kunyange zvavo paine mavo dzadomwa panyaya iyoyo izvi zvikataurwa zvinobatsira kupa masimba kune vanenge vachizengurira nekutya kuti vabate nyaya iyoyi kana zvichinge zvarambisisa pane pauda kuti pachitogadzwa dare rinenge richifanira kuti ringoongorora chete nyaya yamai munangagwa nekuti pamwe vemutemo vanenge vatya ndozvingatongoitwa asi izvi zvinoda kuti mutungamiri wenyika achange ataura kuti pamhosva mhosva angava mudzimai wavo vakave vana vekwamunangagwa kana ichinge yaparwa ngaiferefetwe vanenge vapara mhosva vosungwa kana mukuru wenyika akadaro zvinosunungura vematare kuti vawane simba rekuita basa sebasa
hazvizoonekwo here sekunge mutungamiri wenyika ava kupindirawo mumatongerwo enyaya dzemumatare
kwete chiripo chete ndechekuti vataure pachena kuti havasi kupindura vari kusuduruka ndozvazvakakosha nekuti iko zvino vanhu vanitenge vachitya pangotaurwa zita remutungamiri wenyika panotoita kuti haana dziro vanhu votya kubata nyaya saka kana mukuru wenyika akataura kuti ini ndageza maoko handimo munyaya iyi itai basa sebasa anenge aine mhosva ngaabatwe aine mhosva yake izvi zvinosimbaradza kutenda kwevanhu kuti mutungamiri haasi kuzopindira uyezve vanhu havazodzingwi mabasa nekuti vamwe vanotora mabasa avo kuti tikada kuti tibatei mukuru ndo panoperera basa saka mashoko iwaya akakosha mashoko ekusimbisa kuti vematare vakazvimiririra ivo havasi kuzopindira vari kuvarega vachiita basa ravo nemazvo nenzira zvisinei nekuti pane mazita makuru ari kutaurwa paumbavha hwegoridhe
ko zvikazobuda kuti anga ari manyepo yekuti goridhe iri ranga riri raamai munangagwa chii chinofanira kunge chichiitwa kune munhu akabudisa mashoko iwaya
inenge iri mhosva kuti munhu aepe apome munhu kuti aita umbavha pasina mhosva saka iyoyo imhosva inofanira kuti itarwe yoonekwa yakazvimiririra munhu iyeye anenge achifanira kuti azodavira nekuti kutaura nhema pamusoro penyaya iri kuferefetwa imhosva yekuvhiringa mafambiro etsvakurudzo dzenyaya dzemapurisa saka iyoyo imhosva yakazvimiririra iyoyo hainei kana vakawanikwa vasina mhosva munhu akanyepa anofanira kuti adavire panyaya yake
dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain madzishe emudutu kumashonaland west anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwenyaya dzeupombwe dziri kuitika mudunhu iri Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzisha nemukurumbira mudunhu iri vaGibson Jenami avanozivikanwa nerekuti mambo katiza gombo vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo. Mambo katiza gombo vanoti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe. Sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda mambo katiza gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe
so ndo pamunonzwa kuti mambo katiza gombo vakaipa ndofunga mukatenderera meso munonzwa vachikutaura kuti ukatwa kanzi wemunhu waburana navo zvokuti kana propati iyi jena handikunyeperi ndinouya nezikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu tatumachakendo
Mambo katiza gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze gumbo mumba izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare
havasi kusapota vakadzi vanotizvionera saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro ndepaari kuenda kana vanenge vachiti ai ndinokupa mari zvangu ndinokuchengeta ndinoona sokunge life yachinja izvo hapana so I think this is zviri kukonzera kuti dzimba dzipara vasi kuvatengera chikafu havasi plus vamwe vachahana kutororwa
Ishe Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatsonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze gumbo mumba kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo
iwo watora mukadzi womunhu bhadhara mukadzi wacho anegara ari muvhiriji imwe chete Watora nani umurume wa alesi ya kutu mkanzo wa kendo uyu. Aisi mwosa ya. Takati ee. Titendere wa kutu wakazi wali nga wakadare wa wali. Wapadari nukutu saa. Antaka shawo sapata. Mwaripo wapadono aa. Amo nani ingi vai tambano mkano umurume ya. Pana shawa kaitiwa. Wakutura nani umurume. Aa uyu. Watu wa mtemu. Aa wakazi wakatura umurume umurume. Wapadari.
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanisi kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongo gara pane zvinhu zvakanaka munongozviziva. Izvi ndozvi kutoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucy Achirimuta vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai Chirimuta vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kugutswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti itse tongoti pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paari ongofunga kuti akwanisa kugutsikana nemurume mumwe chete anenge achifunga kuti akandipachiva uyu zvitonoma kuti ndinge ndine uyu ndinge ndine uyu. Zvinomupa kuramba achida kubuda because akwanisa kugara nemurume wani anga achingoti zvaona anongochiva. Pambachona mumwe mukadzi anotori pakuaprocha varume chaivo kuti akaona murume anenge achiaprocha. Zvimwe zvinhu zvaanenge achiita zvinhu zvemangamanga zvokuti mumwe wachona anenge achitaura zvokuti asi kugutsikana even bonde nemurume wangu. Munhu ari raita anoita zvese but anisugutsikana pakati saka marizini evakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika. Asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apozwa resarudzo yemutungamiriri weAmerica riri kusvika nemusi wechipiri. Vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden vari kutungamira zvishoma muongororo dziri kuitwa munyika yose. Vari pamberi pemumiriri weRepublican Party musarudzo iyi uye vari mutungamiriri weAmerica pari zvino vaDonald Trump. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri vanonzi vakatovhota kare, vamwe vachishandisa posvo, vamwe vachinovhota munzvimbo dzekuvhotera mumatunhu avo.
Tiri kuona takamiririra chaizvo kuti dai zvafamba zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvinge zvinoitika muno muAmerica, vanhu ngavasarudze mutungamiriri awanoda wakasununguka. Saka tiri kuona kuti dai zvikaramba zvichiita zvakanaka tinogona kuita sarudzo yakanaka muno muAmerica.
Zvii zvamunoyemura pamafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzemuno muAmerica?
Chandinonyaya kuyemura ndechekuti mapato ese ezvematongerwo enyika, maRepublicans nemaDemocrats, ane mukana wekuenda kunotaura zvavari kuda kune vanhu vavaroda kuti vavavhotere wakasununguka pasina zvidingamupinyi zvinenge zviripo. Izvozvo zvinoyemurwa nekuti vari kutarisira kuti vazosarudzwa vanenge vane mukana wekutsanangura donzo ravainaro kana kuti sei wachida kuti wasarudzwe kutungamirira nyika yeAmerica.
Toti vaDonald Trump vasarudzwa zvakare musarudzo iyoyi, munoona here mitemo yeAmerica ichishanduka takatarisa mamiriro akaita zvinhu kunze kwaAmerica?
Tichaona kuti mitemo ichashanduka zvakanyanya vaDonald Trump wakasarudzwa nekuti wanga wachigara wachitaura vachiti kunyanyanya dzeimmigration. Wanorangidza vaDonald Trump kuti hawafarireba vamwe vanhu wasiri zvizvarwa zveAmerica. Ndinoona kuti mitemo ichi chasandurwa kunyanyanya kune wana wechikoro wanobva kune dzimwe nyika wanoda kuuya kuzodzidza muno munyika United States. Ndinofungidzira kuti mitemo ipapo ichachinjwa zvikuru zvekuti zvichange zvakuoma kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vazopinda muno muAmerica vachidzidza vakasununguka uye kuti vazokwanisawo kuona mabasa kana kushandisa mukana wengeumboripo wekuti kana munhu apedza chikoro anobobvumidzwa nemutemo wenyika ino yeAmerica kuti ashande kwegore asati baenda kana pamberi pane zvidzidzo zvake kana kuti asati adzokera kunyika yake.
Takatarisawo kuna vaBiden kana vachinge vakunda musarudzo iyoyi, munoonawo mitemo yavo yakamira zvakadii takatarisa zvinenge zvichiitika kunze kwaAmerica?
Ndinoona kuti waBiden wakabudirira pasarudzo idzi. Amerika ichadzokera pane zvayakanga iri, inova nyika inyika yemaimmigrants. Ndinoona kuti wanenge wachida kuti Amerika idyidzane nedzimwe nyika dzakatenderedza kana dzepasi rose zvakanaka, kuti ndozvavari kutsanangudza iwo kuti vanoda kuti America iite iyo sezvainge ichigara ichiita kare kuti inyika kuwirirana nenyika dzepasi rese. Saka ndinoona kuti vachada kuti sarudze kusandure mitemo yenyika kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka nepasi rose.
Tichidzokera kuna vaTrump, ndizvipiwo zvamunoona zvakanaka zvamunotizvo vakasarudzwa munhu achakwanisa kuita chakati nechakati?
Ndinofungidzira kuti zveupfumi zvichida tiri kuona kuti wakatanga zvakanaka pazokanganisika hapo nedenda ranetsa pasi rose recovid-19. Semunhu anoita zvemabhizinesi, munhu anenge anonzwisisa zvekuti mabasa anofamba sei nezvimwe zviri kufamba sei. Asi tichizoonawo pari zvino mabasa acho haakuchisinaba, uye kuna vanhu vakawanda vasina mabasa nekuda kwechirwere checovid-19. Saka ndinofunga kuti wakadzoka waTrump zvichida kana denda iri raita zviri nani, mabasa zvichida anogona kuzosanduka uye anogona kuzonyutswa, vanhu vakawanda vachikwanisa kuzoenda kumabasa vachizviriritira.
Ko zvishomawo zvamunoshuvira kuti vaBiden vakasarudzwa vachange vachiita ndezvipi?
WaBiden munhu anoratidza kuti anoda kubatanidza zvizvarwa zveAmerica zvese zvisina nebasa rekuti munhu uyu rudzi rwake nderwupi, muchena here, mutema here, anobva kupi. Ndinoona kuti waBiden wanogona kuti nyika yeAmerica inge inozobatana ichishanda iri pamwe chete pane marudzi akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paFriends University kuKansas, Professor Moses Rumano, vachitaura vari parunhare vari kuWichita kuKansas kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania, uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndiri kuda munhu anobatanidza vanhu, nokuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika dzekusasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndoona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi, uyezve achagadzirisa chirwere ichi chanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrats nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasi kunyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita nekuti kuhutachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatso chitarisira pasi asi icho chine simba saka ndikona ange vanhu vema democrats vari kuchitora sekutorwa chwa chinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotimo mamasks maface covering anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana nekuti vanhu vagare vakapasanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu
tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndo imwe iri kunetsa nenyaya iye yava kuti yevapoteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei zvakamira sei
ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuhwa kurudziro yavo zviri pamutemo noti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo
tombotarisa kuti imo muno muamerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri womumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden izvi makazvitambira sei
ndinanzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira zvinokurudzira zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi yepamusoro kana uchida uyezve chinhu chinonyanyondirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana health care ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti health care ive iri right not privilege kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nokuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa saka hatikwanise kurapika kana covid ikakubata haukwazokwanisa kurapika nenguva nokuti unenge uchirwara kare
tombotarisa zvimwewo imi semadzimai muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota
tiri kushandisa mawhatsapp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota handei kunovhota souls the polls handei kunovhota vachitaura kuti aya vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandutse zvinhu
vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yecovid-19 parizvino pamuchaenda kunovhota
ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetsi ndive ndiri mumwana wokwanisa kusvika kana kuma 5 AM chaiko mambakwete
imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei
ndezvakaitika mugore ra1926 no comment but mwari vachati vanduti
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka rekubata munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinove sangano rinomirira vashandi vari mubazi rezvekurima vazivai ishe Zhou kuti timbonzwawo matambudziko avari kuchema nawo sevashandi vehurumende. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaZhou.
Mazvita henyu.
Mungatudza kuti zvinhu zvakamirawo sei?
Mazvita henyu. Panguva inoyi zvino zviri kufamba paurongwa hwakarongwa nehurumende. Kunyanya-nyanya urongwa hwepfumbudza vadhumeni ndo vatiri kuona vari kushishinika mukatarira pamunenge makatomira muri muno munyika yedu yeZimbabwe pese pane makomba iroro ibasa romudhumeni asi chichemo chevadhumeni chinoti havasiri vanhu vanogona kuramba basa asi zvikwanisiro kana zvisipo basa rinoita serarambwa havana zvokushandisa izvozvizvi tinoita inonzi post harvest vari kuongorora mumasurveys pamusoro pezvirimwa zvakarimwa munhu wakakuva zvakadii asi inguva yecovid corona iko zvinezvi information iri kudiwa kumahofisi nenguva vanoshandisa mafoni avo vanoshandisa macomputers avo hurumende haina kuvapa izvozvo tinotodawo kuti dai hurumende yavapa matablets ekushandisa
ko tichitarisawo panyaya dzemihoro nemagariro emushandi ari kubazi rezvekurima iroro imi makamirawo papi
mushandi weministry of agriculture Ngomajonga uri kunonga sose nomuromo mukatarisa mumareserva mavari raramo dzavo dzongoita sevanhu vakarashika makosis ekuita havana zvikwanisiro zvepamba pavo ivo pavanogara zvingava kudya chaiko zvingava vana vavo kuti vapfeke inyaya yemihoro yedu yakapera simba chikumbiro chatinongova nacho isu ndo chikumbiro china vamwe vose kuti dai tawanawo mihoro yedu yadzokawo pa520 United States dollar iyo yatakambenge tichiwana iyoyoyo kana tikaiwana aiwa isu basa redu harigoni kumira tinoramba tichiita basa
muri kuwaniswawo here mukana wekugarawo pasi nehurumende muchitaurawo zvichemo zvenyu izvi
hurumende tinogara nayo pasi nguva nemisi kuapex tiriko tinenge tichitokurukurawo nazvo pamusoro pezvinotinetsa kunjnc tiri mhemba tinosangana nayo hurumende asi tiri kutotambura nokushushikana kuti toita sei nokuti isi tinonyanya kuita basa rehurumende rakatomirira kugutsa ruzhinji rwehurumende zvokuti tionekwe kunotova kutoshinga chaiko ndinoona vanhu vanongoziva nezvamaticha kwete isu asi isu ndisu vagutsi venyika ino taikumbira kuti dai hurumende yaonawo madhomeni yaonawo vashandi veministry of agriculture
vamwe vanoti madhomeni munenge mune mukana wakatinakei nekuti munowaniswa pekugara nehurumende zvii zvamungataura pamusoro pedzimba dzemadhomeni
dzimba dzemadhomeni dzongoita sedzimba dzakasiyiwa dzatingati isu matongo inongova miswe nemiswe izvozvizvi nguva iyo ino yemvura zhinji dzakatogwa nemhepo pangotanga kunaya mvura mudhomeni kana asina kutozvigadzirira hapana unomugadzirira vamwe ndevanotozodamwa kunzi aiwa veaivo mogara muno pakansela kunenge kunogarika veya mugari pachikoro chino ungopavo zvirumu pachikoro izvozvo izvo tiri kuti madhomeni haana pokugara madhomeni chero dzimba dzacho dzimwe dzavanoonekwa vachigara tauro remagetsi rinodarika nopo 1 meter 2-3 meters imba yake iyo unenge asitomborina kana magetsi asi ichiinda pane imwe imba yomushandi wehurumende inenge ine magetsi tachikumbira hurumende dai yatichevukawo ipapo
iro sangano renyu rine nhengo ngani vazho
pari zvino izvi tine mamembers angava pasi kana kukwira pe3500 uye tinobata tiri musangano reapex kanzu
shoko ramungasiyirawo vateereri pamwe nenhengo dzenyu pane inonguva
shoko rangu nderekuti mudhomeni haana kurashika uno mumiririri vari mumahofisi supporting staff havana kurashika vano vamiririri unotsvaira ariko kuministry of lands agriculture haana kurashika uno mumiririri chataingokumbirisisa kwavari ngavaite mwoyo murefu mamembers edu isu tichamira nemwi taikumbira kutoti iwo mamembers mazhinji mamwe asati atijoina tinotokumbira kuti vatijoine tiende nouwandu hwedu kundojoina zapta kuti tigowana vamiririri vedu vanotimiririra tose tifambe pamwe chete mazvita enyu vajonga
aiwa tinotenda zvikuru vazhou avo vanga vari munyori wesangano rezimbabwe agricultural professionals and technical association kana kuti zapta rinomirira vashandi vemubazi rezvekurima vazivai ishe zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Ray Choto.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kumfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa kukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabelelo oludumo omgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo wathi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke bafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona banemasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, umnumzana Moses Chohovu, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa umnumzana Paradise Mondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabelele nkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelanela loludaba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo ebulawayo amphitheater kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulowesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone kobulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli utshiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisishiyagalombili lamakhulu amathathu i-8,362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokho waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane kobulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 kobulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le isiphathisa indawo zama quarantine centers ezigabeni zeMathabeleland North, South kanye le Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igcikwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbeda ewatshekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels e-Bite Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama-mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo-Zupco, bayahlangana kuma-supermarket bengagqoka ama-mask. Ama-kesi zethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abane baselangeni. Abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo base-Thorn Grove nakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hhayi, sizabanika njalo ingubo, sibanike ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidingayo, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave. Sokusiba lebanga lesibili lapho seliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemingcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele South Africa kumbe Botswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khona pha ema-quarantine center omongikazi abantu abaklinayo labanye labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana babekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuyo sokuhlangena abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana ngakhona oku ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichazisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakoBulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke bafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mpana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi-ke kubo-Zupco abantu bathwala u-Zupco aza abe le standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibhoraneni lezi ezinye ezijiyeneyo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhuyana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Siphinde sikhangela futhi ukuthi le dolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo, sokuminyene. Siphinde sikhangela ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethini ispace se-1 meter apart babe sebesiya emaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi bakho abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlampu kazele usile laphana ubuchakide buchelesile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gciwane, abantu lokho beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje koBulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho kugcinwa khona laba abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Finde sikhangele inhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo kobulawayo. Abantu bafika bethe cwi ezifuleni zona ezabe zithe zaba lamanzi kumbe ezibhuraneni. Vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yi-curfew ngoba lakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kusi ngenxa yokuthi amanzi naye ngekho endlini akuhlaleki.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi lezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kulendlela okufanele amaphetshana okwenza lokhu agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokhu ngumnumzana Tom Moore oweWoodbridge, Virginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Tundu Lissu webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo la uMakharadi Ndlovu ngiseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube. Ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singamboni. Siyacela ubani ongaba embonile enthinte kunamba ezithi 071 55 75 669. Lapho esimzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Siya ngiyacela ongabe embonile engangithinta kunamba zenalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubeke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi eMathebeleland sezifile ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belili lutshwana. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lweAgritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi eMandebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo ezansi eMandebeleni kugatsha lweAgritech utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kula nyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili kulandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwanise ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into ezingayicela kakhulu ukuthi nakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO yakhathesa lama ama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba kungeke lwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-inganye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi sefulunywe avoke insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudale ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni so ngakwethu amadlelo lokhu esiwayiveda akusele amadlelo lalapho esasithi sisuke siyelagisa khona isikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi nje akuqala esasivele sijale ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami lokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athezi itokufidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North uthe emangeni wabo bakhala la ngemikhaza.
Lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu uhulumende angasincedisa ngedibha imkhaza lo nyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho.
Abogata lwezokulima ezansi emandebeleni bathi ngakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo e-Bed Bridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Thembi Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amanzi ayabekamba okungangokuthi alukana sidamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedlini edamu lezigeshini yemahlolomohle inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abalelezinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho
izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithani esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemsebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzini okithe ngiwe Bradford. Ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho akulala kungela furniture ngoba kuyabanda kule ndawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, umsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Abasekhaya abangabancedisa abaningi, ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo, nguye ngimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane uthabele amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafela bazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafalakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ukwathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani, abantu bayadonetha. Bayadonetha izinto benisengizithumele e-Africa. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ayebayadonetha. Ibandla endikhokhela iZimbabwean Community Group, silapho-ke siyaqoqa izimali. Sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane sizame khonke ukuthi singancedisa sikwasikaneso sikuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye, liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengala manzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana bakhona abanye ase uyabhatala imali lapha abantu bedeliva igrocery lekhaya. Mina yami igrocery ngithenga nganiku omunye South Africa, nganika abanye abangani bami eSouth Africa bengithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njana abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezinhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali, sesifaka izimali kobo World Remit, kobo Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedelivele. Ababe lama-business la uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi corona, kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini, ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazake behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima. Kumbe ubaba sitshaya umama itshaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa yebanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, la ngokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumbe abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungaze umuntu engani kakulaleli but kusasuza cabanga ikuthi kathesi sesingosima yedwa, akula muntu ongixwayisayo, ngenze okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti, ah kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye muntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Yeah. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siqoxa lomhlabeleli kaMasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba ngegama lokuthi iThosa Elisha. UNdlovu lithwasa Elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lile ngoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu uNdlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nabo bonke abalandeli bethwasa Elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane Brothers. Sase siphuma kumbabazane Brothers sazimela sodwa eqenjini elithi iThwasa Elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Machichi, kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala kunombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona sikhona lapha eGwanda naseBulawayo na kuFacebook. Siyatholakala kuFacebook page ethi iThwasa Elisha na kuYouTube na kuInstagram. Siyatholakala egameni elithi iThwasa Elisha.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithinge ngayo umculo wethu idlalade lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Engiyethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
UNdlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngompalakazi. Liphuma ke enkundleni iThwasa Elisha ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhotabhotisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ukwathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngise Washington DC.